Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 29 Chikumi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kanzura maviri ekanzuru yeManyame Rural District Council avo vakange vambomiswa basa mushure mekudzingwa nebato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vadzorerwa zvakare pamabasa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inoramba ichivimbisa kuitira varayiridzi zvinhu zvayakapimbisa makore mazhinji apfuura. Nhasi muSouth Africa, Ishe Fortune Charumbira vari kukwikwidza kuva mutungamiri weparamende yemuAfrica yePan-African Parliament. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Makanzura maviri ekanzuru yeManyame yeManyame Rural District Council vaBlessing Tangwara vekuWard 1 navatichaona munhu wepi vekuWard 8 avo vakange vambomiswa basa mushure mekudzingwa nebato reMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora vakadzoserwa zvakare pamabasa svondo rapera. Kanzura Tangwara avo vanoti ndevebato reCitizens Coalition for Change vanoti nechishanu chadarika vakatandira tsamba dzaibva kukanzuro yavo uye kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo pamwe nenhare kubva kuZimbabwe Electoral Commission vachivazivisa kuti danho rekumbovamisa basa kuve kanzura rakange raraswa. Vaviri ava vakange vambodzingwa mukanzuro mushure mekunge vatambira tsamba dzaibva kuna vaJulai Moyo dzavaizivisa nezvekudzingwa kwavo nebato reMDCT vachinzi vakange vave kudyidzana neTCCC. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kubato reMDCT pamwe nekuna vaJulai Moyo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nemunyori wezvematunhu mubato reCCC vaJacob Mafume.
Anhuipawa makansela anga akasharudzwa nevanhu, akaiswa nevanhu, saka haakwanisi kukubviswa sekunge vasina kubva kuvanhu. Isusu tinotarisira kuti makansela anofanirwa kusiyiwa orega achiita zvavakasarudzirwa nevanhu. Iyi nyaya yokuti vanhu vanonyora tsamba vachiita zvokuti vanoda kudhonza munhu kuti abude mukanzo, aiwa ngaimire, haina zvainoshanda. Saka takaona zvakafanira kuti varambe vachiita basa.
Asi tinonzwa kuti vaviri ava vakanga vadzingwa kumakanzuro kuburikidza netsamba dzakanga dzanyorwa nebato ravaDouglas Monzora. Vazodzoka sei kukanzuro vasina kunge vatiyiwa zvakare navaMonzora?
Tsamba idzi dzinongonyorwa munhu anongomuka onyora tsamba. Asi zano neivavo vaakuona kuti zvekunyora tsamba izvi hazvina zvazvinochinja mumwoyo dzevanhu. Vanhu havachinjwi netsamba dzavanonyora. Hazvirevi kuti vakanyora tsamba vanhu vanobva vachinja pavanoda. Zvinonzi chaunonzirasa ndo chawakabata, chiri mumwoyo unofa nacho.
Saka hazvizoita dambudziko here mune ramangwana kuti vadzoka kubasa vodzingwa zvakare? Nokutonzwa kuti pavakadzingwa vakanga vatonyorwa tsamba navaJulai Moyo gurukota rezvekutongwa kwematunhu.
Aiwa, izvozvozvo tinoyambuka marwiziwawo tasvika. Iko zvino toda kuti varambe vachishanda vachiita basa ravanga vachiita, basa rokuchengetedza zvido zvemacitizens vachiinda mberi nezviri kudiwa nemacitizens ekumaNyame. KumaNyame kune maproblems mazhinji. Iyi nzvimbo yaakuda kuita dhorobha ichibva kuita humusha. Saka inzvimbo inoda kuti tinyatsoongororwa, tinyatsoita planning yakasimba nemakansela anenge aripo.
Saka iye zvino ati vadzoke kubasa ndiani?
Ndivavo vaJulai Moyo ka vanga vanyora tsamba yavo yavanga vanyora varesa patamba dzavo saka vadzokera ikoko nekuda kwekuti tsamba idzodzo hadzisi validi tsamba idzodzo hadzishandi vakasharudzwa nevanhu vanhu nemacitizens ndiye anovada vachabviswa nemacitizens kana kuri kubviswa muna 2023 iko zvino vanoramba varipo
avo vange vari munyori wezvematunhu mubato reCCC vaJacob Mafume vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvakataurwa nehurumende hazvina zvazvinochinja sezvo hurumende yakanguva yavimbisa varairidzi zvimwe chetezvo kwenguva refu vachitaura nevatori venhau muHarare nemusi wemuvhuro gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa kuti hurumende ichaitira varairidzi zvinhu zvakawanda kusanganisira kuvavakira dzimba kuvapa mari yemabhazi vachienda kubasa kubhadharira vana vevarairidzi mari yechikoro nezvimwe mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vanoti yasvika nguva yekuti hurumende ichirega kutamba nepfungwa dzevarairidzi vachiti hurumende yava nemakore akawanda ichivimbisa zvose izvi asi pasina chayakaita
vamutiri nuve vakataura pane zvose zvavakataura hapana chitsva ndingataura kuti vakati varairidzi vachawana 100% salary increase wakati pachawa nenonzi Restoration of Advancement Awards ne Payment Performance Awards wakazotize marairidzi vachabatsirwa kubhadhara maschool fees pavana vatatu nokuti vachavakadzimba muzvikoro dzinoita 34,000 wakazoti vachapa transport kuvarairidzi vari maurban nemarural areas pane zvese zvavakataura hationi chinyuwani zvatakagara chitaura kuti 100% yeRTGS haitioni kwainosvitsa vashandi nokuti haisvitsi vashandi pamari yavanoda yeUS 540
Dr. Joe zvose zvavimbiswa nehurumende izvi hazviratidzi here kuti inoda kugadzirisa zvichemo zvevarairidzi
namuzina business vanenge vavatengesa zvinhu zvaona maUS zvichingoda kuti kana tichida kugadzirisa nyaya yavarairidzi tovapawo varairidzi mari iri muUS dollars nokuti mari yaRTGS hationi ichikwanisa kubatsira varairidzi zvinhu zvichioma kudai nokuti inokurumidza kurohwa napongwe kana kurohwa neinflation zvinopa kuti kurarama kwavarairidzi kurambe kuchivashungurudza kana zviri zvana Restoration Advancements na Payment of Performance Awards ndo zvinhu zvakatadza kuti zvinge zvichiitika muMinistry of Education nguva yakareba mana performance zvinonetsa kuzviita kuMinistry of Education zvinoda vanhu vanoshanda kumaindustry anozikama kuti tine zvokuti taprojisa zvokuzoti sekuti vanenge vachivaka kuti vaone kuti tinofanira kuti panguva yokuti tivake dzimba dzokuti education performance inonetsa nokuti inodependa nezvinhu zvakawanda kuburikidza nehurumende yacho kuti inoisa umatextbook here muzvikoro nokubhadharawo varairidzi zvakanaka here muzvikoro saka kana hazvisiko performance yemurairidzi inozonetsa kuti inge ichimezheka zvekare hationi sokuti varairidzi vangazova neadvancement salary iyo kusina zvikwanisiro muzvikoro saka zvinhu zvinongonetsa
asivo Dr. Joe hurumende inoti ichange ichibhadharira varairidzi mari yechikoro yevana vavo vatatu pamurairidzi wega wega
mari yokubhadharirwa school fees ndo mari yavana makotero maviri isati yauya taakutosvika pakotero rokupedzisira rechipiri pasina chouviri chati chauya saka hatizo kuti kuramba vachingotaura kuti vanoda kubatsira varairidzi nekubhadhara kweschool fees zvingabatsira here because chinhu chinobatsira ndechekuti zvionekwe kuti mari yabhadharwa yokubatsira varairidzi kuti vabhadharirewo vana vavo vezvikoro uyezve mari yacho yema20,000 imari shoma zvikuru kwazvo nokuti maschool fees dzatiri kutaura izvezvi izvi akabhadhara navanhu akawanda muzvikoro anoita ma149,000 asi parikutoda $100 ematop up. Saka zvava zvakanaka kuti murayiridzi angopiwa maUS dollar ake akwanise kuzvibhadharira vana vake pane kuti tivimbe nehari inonetsa kuvira, nokuti tinotenda yazovira iyi hari yedeme. Uye totenda maruva tadya chakata, nokuti zvinenge zviri kunetsa muzvikoro. Zvekare chimwe chiripo ndechekuti hurumende inoti inoda kubatsira varayiridzi netransport, asi tinoona zvikoro zvazvakaita mumaruva nomumaurban area zvichinetsa kuti varayiridzi vabatsirwe netransport nehurumende. Uyezve kuruzevha kwese tinoziva kuti hakuna mabhazi ehurumende mazupu kwayo. Mabhazi aya mabhazi akagadzirwa kuti afambe mutara maurban areas. Saka zvinhu zvokungopromisa zvatinoona zvisingazoiti, kungoda kubata kumese varayiridzi. Chikurukuru chinodiwa navarayiridzi kuti vadzokere pamari dzavaitambira October 2018 asati apfuura, idzo dzaita US$540. Kuzvimwe zvese kungovaraidza nguva, uye tinoona upenyu hwavarayiridzi husingati hwakazoitana, nokuti vamupiriniwe vanoita sokuti zvavanotaura nezviri kuitika munyika zvinhu zvakasiyana sesadza nemuriwo.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Ishe Fortune Charumbira, mutungamiri wedare remadzimambo muZimbabwe, nasi vari kukupidza musarudzo dzemutungamiri wedare rePan-African Parliament kuSouth Africa. Vacharumbira vakatarisana nemakwikwi makuru kubva kumapoka emuAfrica ari kudawo kuti utungamiri uhu huuye kunyika dzavo. Muna gumi guru yegoro rapera 2018, Mambo Charumbira vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wedare iri. Dzimwe nhengo dzePan-African Parliament dzakakurudzira kuti utungamiri hweparamende iyi huitwe zvamadzoro kuitira kuti nyika dzekuchamhembe nedzekumaodzanyemba kweAfrica dzikwaniseve kutungamira paramende iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Pan-African Parliament ibazi rakamirira kuita zvemutemo muAfrica richishandidzana neAfrican Union AU. Ndingangowedzera ndichiti vateereri kuti vanyatsonzwisisa basa rePan-African Parliament vanoda kuti vatarise mafambisirwo anoitwa zvinhu munyika. Munyika munenge muine executive inotungamirwa naPresident nemaminista ake, kwozoita parliament inenge ichitungamirwa naSpeaker of Parliament ichiona kuti executive iri kuita zvakanaka here uye ichiumba mitemo inoita kuti nyika ifambe zvakanaka. Saka nekudaro Pan-African Parliament inotarisirwa kuti iite basa rakadaro. Asi chandingade kuti ndiudze vateere zvakare ndechekuti Pan-African Parliament haisati yakunyatsoshanda sekutarisirwa kwainoitwa kwekuti iite igone kuita mutemo inogona kutobatikawo ishinzwe mutemo waiswa nePan-African Parliament uye unofanira kutedzerwa. Ichiri pachinhano chekuumbwa kuti isvike ipapo.
Panosarudzwa vanoitungamirira sezviri kuitwa nhasi izvi, zvinenge zvichibva nekuti wabva kunyika ipi here, unoite ikoko, kana kuti zvinosarudzwa sei?
Masarudzirwo anga achiitwa kumashure uko ndekungoti hazvinei nekuti uri kubva kupi, asi tinoona kuti mugore rapfuura vanhu vanobva kuchamhembe kweAfrica kunova ikoko ndo kune Zimbabwewo na South Africa nedzimwe nyika vakatangawo kusumudza shoko rekuti aiwo ngatitedzere zviri kuitwa kuAfrican Union kuti gore rino kunomboitawo vekuchamhembe, gore rinouya kuita vekumaodzanyemba, gore rinouya kuita vekumabvazuva, gore rinouya kuita vekumadokero, rimwe gore kuitawo vari pakati peAfrica zvichichinjaniswa. Izvozvo ndo zvakazokonzeresa mirizhonga yatakanzwa tesi gore rapera pavakasangana ivo vepan African Parliament kuti vasarudze mutungamiri wavo.
Saka kuchipindwa musarudzo dzaiko zvinezvi, munoona zvachinja here kana kuti kuri kutotarisirwazve imwe mvonga mupopoto?
Hapasati patenderano. Saka mukana wekuti paite mvonga mupopoto uchitoripo, nekuti tiri kuona vekuchamhembe kweAfrica ndo vari kupusha nyaya iyi, kuti aiwa tadii tachinjana kuitira kuti tese tiwane mukana wekutungamira pan African Parliament. Ndopo mamirira zvakaitwa zvininga zvekuti mukana wekuti paite mvonga mupopoto chaiyo utoripo sezvatakaona gore rapera.
KuZimbabwe kuri kubvawo Chief Charumbira vari kumirawo semumwe wevari kuda kusarudzwawo ipapo. Vanokwana papi vachibva nedivi ripi? Munoona vachikundawo here?
Chief Charumbira vari kubva kuChamhembe, kudivi reChamhembe cheAfrica. Vari kunzi ndo vakasarudzwa neruzhinji rwevamiriri vematare eparamende vekuChamhembe yeAfrica. Vane mukana uripo, asi pakasatenderanwa kuti vekuChamhembe ndo vane mukanawo, nekuti mamirira zvakaita izvozvo vekuChamhembe nekumaodzanyemba ndo vasara vasati vamboita vatungamiri vepan African Parliament. Asi kuChamhembe ikoko kwamukawo kanenge kanyonganyonga kadiki, nekuti kune vanonzi vaYeremia Chiana vekuMalawi vatiwo ndodawo kukwikwidza. Ndakamirira vekuChamhembe. Saka vachif Charumbira ameno regai tione kunowira tsvimbo nedoo, asi mukutsvakurudza kwandaita ndaona sekuti vaCharumbira vanenge vachine nyika dzakawanda dzichiri kuvatsigira kuChamhembe. Ndonzwazve kuti kumaodzanyemba vanenge vakatenderana kuti vanogona kutsigira ivo vaCharumbira.
Avo vanga vari muzvinafundo Riki Mukonza vachitaura parunare vari kuSouth Africa naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bepanhau reNewsday rinoti dare rapamusoro nhasi richanzwa nyaya yevamiririri muparamende vebato reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Sithole, avo vari kukumbira kusunungurwa kubva muusungwa mushure mekunyimwa mukana wekurwisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. MuNewsday makare, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezuro vakaudza vanhu kuti bato ravo richakunda musarudzo dzegore rinouya. Vachitaura kumhomho yevanhu pakuchengetwa kwaDr. Alex Magaisa nezuro, vaChamisa vakakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vachitanga kugadzirira kuenda pamudlandigere. NewZimbabwe.com rinoti vakoti varamba kutambira zvakavimbiswa negurukota rezvemari vaMuchuli Ncube vachiti vacharamwa zvemabasa musvondo mbiri dziri kuuya kana hurumende ikasavabhadhara nemadhora ekuAmerica pamwe nekugadzirisa zvinonetsa mumashandiro avo. MuHerald hurumende inoti uremu hwedhora rekuAmerica huchadzikwa nebhanga reReserve Bank of Zimbabwe ndihwo hwega huchabvumidzwa kushandiswa, ichiti
ani zvake anenge ashandisa humwe uremu achasungwa agobhadhariswa faindi inoita mamirioni makumi maviri emadhora. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Ndinokutsungamidza pastudio 7 mamuka sei. Inini ndiri kuda kutaura ndiri mubhusu dzanamai ndine urombo nemacheya nacheya ledi nacheyameni wekunyatsimi vadai kutisiya zvisingabvisisike. Vajobhusikara vakataura kuti izvo vanhu vakauraya mo blessing vachafa muchapera mose kuta rumwe rumwe kuenda. Izvi vaizvitaura vari mubhutsu dzefemi yekwa Ali nekuti ndivo loya rekwa Ali. Ndo zvaitiri kutaurwa nemhuri dzekwa Ali. Chaakuuraya machaina nezanupf ndo inonzi ngozi. Kune dzimwe mhuri dzisingaurayiwe zvaitaurwa naJobhusikara izvozvo ndo zvaitaura. Ende mukasaita zvinhu zvine musoro muchimhanya nepolitiki dzenyu isi hatidi zvepolitiki zvetiri vanamai tinorwadziwa nokubereka. Hatidi kuona vanhu vachifa tiri vanamai. Mukamhanya nepolitiki muchisiya zvinonzi ngozi muri kupera mese. Wese akarisa ruoko rwake pano ari muri kupera muchinyepera kuti azopoizvenwa azodii azodii. Ndo kunonzi kupfuka ikoko. More blessing ari kunorwisa ega kune umwe neumwe akaisa ruoko rwake ipapa. Musada kupomera pomera zvenyu kuti hanzi vazoita vhaironzi vazodii vazodii. Ndo inonzi ngozi. Ndinokuyambirai vana vangu mayuti mayuti ezanupf musatumirwa muchienda kunodora ropa remwoyo. Ingozi inokubata iwe nefemiri yako yese mupera ivo vachituta mari dzeZimbabwe vachibuda kunzi vachinogara kuna New York kuvarungu kwavanokuti varungu vakashata ndo kwavari kuenjoya life vachituta zvinhu zveZimbabwe. Musafurirwe vanangu mayuti musafurirwe muri vana vekubereka imi musabatiswe ropa regai vatume vana vavo.
Nizvangu ndinongofarira kutumidza vana veZimbabwe kuti aiwa redi chirumuri chirumoyo. Musaita zvenyu zvokufarisisa kana kudini kana kudini. Imi ingozivai pamunovhutira musokuvhuta. Chero kuZANUPF kwachikuku endai endai mungozvita vanhu veZANUPF. Box ndiro rinopedza madhiro ose. Madhiro ose regai kuramba muchida kuzvifumura muchidini. Moita sokutambudza kupolitiki ravanhu veZimbabwe. Endai kudivi ravo zvenyu mwoyo ndiwo unoziva. Saka nguva chinzi mwoyo ndiwo unoziva. Zaniyaura zaniyaura kuendera kure kwawo zaniyaendera kure. Haina zvanoita vamunangagwa vakati promisa 90 days vachipinda mupawo namutumimwe handizivi kuti 90 days dzavaireva ndedzipiko 90 dzavaireva ndedzipiko handizivi kuti vaireva kana kuti vaireva manga handizivi. Saka vana veZimbabwe zvinyararire zvai zviri mumwoyo vanobva vamunangagwa kuno usambohapwa kana kumbo.
Pastudio 7 apa muri sei vashamarari vestudio 7 kureti apa panonzi pastudio 7 ngaotaure muonere wake apanzinga patokwani umaotukana naungwadi wakadzigarira kudzimba dzavo hachiri zvopi hazvisiri zvopi musabudisa vanhu vanonga veituka vamwe visa vanhu vanonga veitaura zvakanaka raiti handizvopi pane pwendi yangu pwendi yangu iri pokuti parussia apo vabiden vari kuigotsera pautsi bhosi hazvisi kuomesera russia chete zviri kuomesera pasi reshe mafuta peturu kweshe iri kukwira chikafu zveshe zviri kukwira saka zvinhu hazvisi kuomesera marussians chete zviri kuomesera pasi reshe world yeshe masupe country yana russia asiyane nana zimbabwe kaanopuwa masanction zveita.
Hallo studio 7 haiwa tinokutendai vakomana nevasikana nenyuzi dzechokwadi dzamuri kutipa tawane kuwa nyuzi dzenhema muno saka nyuzi dzenyu dzinobudisa chokwadi pachena ende hamusarudzi munotora mativi wose zvakaenzana. Tinoda kuti kuvana veZimbabwe haiwa 2023 handeito setinovhota musaora mwoyo sezvinotaura vamwe. Nonzwa vamwe kuno kumaruzevha vamwe achiti hachino tikavhota hapana chinochinja. Aiwa zvekuchikoro wani waiti chero ukakoniwa mudzidzisi aingokukomenda kuti aiwa try again. Unofanira kungoramba uchiedza ukaona munhu anogumirwa netariro haana future yeye. Unofanira kuti mukukundikana imo muramba uchitraya chaona nerimwe zuva zvinoita. Saka handeimberi vakomana nenyudzi dzechokwadi muchitiudza zviri kuitika. Tivhotere vachamisa 2023 kuti tibude mumadhaka matiri umu tatambura tanzwa. Tiri muijipita panguva ino tanzwa nekukanya zvitina namate tichipisa neuswa. Tibatsirei tinoti Mwari mwanakomana mweya mutsvene vatitungamirire kuti Moses uyo wachamisa wakatuma vachiburitsa vana vaIsraeri tichiyambuka gungwa dzvuku tichinanga kuKenani 2023 munhu wese patripusi ipapo ndini comrade tichatonga ndiri kuno kugokwe bhai.
Makadii pa Studio 7, makadii pa Studio 7 mukoma hwande zviri handongotaurawo panyaya yezanupiefu iyi. Maakuona zviri kuitika manje zvekuti vanongouraya vanhu zvisina netsaruka. Neizvezvi vamwe vaakutongofa zvisingahwisisiki, vaakufa manje ndevanhu vasina kana mhaka, vasingatombohwishi futi muzanupiefu manje. Saka tongokurudzira kuti avanhu vasangofurirwa manenyaya dzezanupiefu ichi. Tiri kuba zvinhu vachidya nevana vavo, vachitenga mazimota anodhura achiita sei, asi vanhu vachifa. Izvezvo vanhu vaakupera manje kunyatsime nekuda kwavo vezanupiefu. Haa, zanupiefu yatidhina mani, ndatenda zvangu ndini kuda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro chipiri, Cheki yakabvuma kuti nyika dzeSweden neFinland dzipinde musangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO. Mushure mokuita hurukuro nevatungamiri venyika nhatu idzi, munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vakati pava nechibvumirano chekuti Finland neSweden dzipindewo mumubatanidzwa weNATO.
Them black, so Jama bread se puru sandi kujupika, iko kuziura na sandi kunesana, kuwa kamuza ne kutiga zinorema. Kana uri wangu, ano bimba nendo wangu, uka zini nipisa, uka diva sandi noda, dijataka chito chako, dijazikirira, dijataka chito chako. Lijanye mwerera, ipapo ndiri kubasa, lijanza kubona kwako. Ipapo ndiri kushanda, lijanza kubona kwako. Siuya ishumba, aiwa siuya ishumba. Siuya ishumba, uya imundi kazanuwe.
Sezo nguwa edi ya pera, chumbota lisazwa keziri munauza nasi. Makanzura maviri ekanzuro yeManyame Rural District Council avo vakange vambomiswa basa mushure mekudzingwa nebato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vadzorerwa zvakare pamabasa. Rimwe sangano rinomirira varavidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inoramba ichivimbisa kuitira varavidzi zvinhu zvayakavimbisa makore mazhinji apfuura. Nasi muSouth Africa, Ishe Fortune Jarumbira varikukwikwidza kuva mutungamiri weparamende yemuAfrica yePan African Parliament. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.